Mufananidzo 86. Ruka 18 ndima 35 kusvika pa 43. Mateo 20 ndima 29 kusvika pa 34. Marko 10 ndima 46 kusvika pa 53. Jesu paakanga achienda kuJerusarema, akakusvika kune rimwe guta, musha mukuru rainzi Jeriko. Ikoko kwaiva nomupemhi bofu akanga agere parutivi pomugwagwa. Zita rake rainzi Bhatimeo. Bhatimeo akanzwa kuti Jesu akanga ari munzira achiuya, iye Bhatimeo akatanga kudanidzira achiti, "Jesu, ndinzwirei ngoni." Zvichireva kuti, "Jesu, ndibatsireiwo." Vamwe pakati pavanhu vazhinji vakatsiura Bhatimeo vakamudza kuti anyarare, asi akadanidzira zvakare. Jesu akamira ndokubvunza Bhatimeo kuti, "Unoda kuti ndikuitirei?" Iye akapindura achiti, "Ishe, ndinoda kuona." Jesu akati kwaari, "Nokuti watenda kwandiri, ndichakuporesa." Uye pakarepo, Bhatimeo akakwanisa kuona.